News of the United States government.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 28 zvita 2023. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Hwande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Sangano reZimbabwe Catholic Bishops Conference rinoti kereke yavo ichatevedzera zviri mubhuku dzvene mukubata vanhu vanorarama nemukochani. Imwe nyanzvi mune zveupfumi inoti Britain iri kuronga ramangwana rayo mukutanga kudzika nzira nemikana yokuchidzana neZimbabwe mune zvamabhizimisi. Rimwezve sangano rinomirira varayiridzi rinokurudzira hurumende kuti itarisise nyaya yekuti vana vechikoro vasabhadhariswa mari yedzidzo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano remabhishopu ekereke yeRoma reZimbabwe Catholic Bishops Conference rinoti hariwirirani nekurudziro yakapiwa kumabhishopu nemutungamiri wekereke iyi Pope Francis ekutambira nekuchatisa mukereke vanhu vanoita zveungochani. Mutauriri weCatholic Bishops Conference Baba Travis Moyo vanoti mabhishopu akataura zvinoenderana nedzidziso yekereke vachiti basa remabhishopu nderekuona kuti kereke nevatendo vayo vanoita zviri mubhuku dzvene. Svondo rapera, Pope Francis vakazivisa kuti kereke yavo yava kubvumidza vafundisi vayo kuropafadza vatendo vayo vanorarama muupenyu hweungochani. Nyaya yehungochani inyaya iri kunetsa mumakereke nezvitendero zvizhinji pasi pose. Kereke dzeRoma zhinji muAfrica dzakaratidza kusafara nedanho rakatorwa naPope Francis, zvichiratidza kuti nyaya iyi ichanetsa zvikuru mumakereke emuAfrica. Father Moyo vanoti hapana zvakaipa pane zvakataurwa namabhishopu, vachiti hazvinei nezvematongerwo enyika.
The Dicastery of the Doctrine of Faith rakapa rogwaro rwaidzidzisa nezvezvikomborero. Pagwaro iri vakadzidzisa kuti zvino zvinogona kukomborerwa vanhu vanogona kukomborerwa, uye nevanhu vanorarama dzimwe nguva zvisingatenderwi nekirike, kana vaine chishuwo chekuti vapiwe chikomborero vanogona kukomborerwa. Izvi zvakaita kuti vanotora nhau vafunge zvakawanda nezvedzidziso yakagamuchidzwa iyi. Vazhinji vevanhu vakabva vaona kunge kirike rashandura dzidziso yaro yepasi chigare maererano nevaya vanorarama upenyu hweungochani.
Father Hove, vanhu vakatambira sei mashoko aPope Francis nemashoko eZimbabwe Catholic Bishops Conference?
Takaona mareactions evanhu vakasiyana siyana panyaya yakabudiswa. Vamwe ndivo vaibuda vachiti kirike razovhuma kuti vanhu ava vakomborerwe. Mukukomborerwa uku ivo manzwisisiro avo aive yekuti kirike razovhuma kuti vachatiswe. Chikomborero chakuenzaniswa nekuchatiswa. Asi patinoverenga rugwaro rweCDF zvatinonyatsoona ndechekuti runoti pavanokomborerwa hakusi kukomborerwa ukama hwavanogarisana muungochani hwavo, asi kuri kukomborerwa munhu anogona kugara ari mukati meukama ihwohwo. Kwete kuti vaviri ava vochiuya pamwe chete vachiti tinokumbira kuti mukomborere ukama hwedu, izvo kirike arigoni kuzviita. Nokunga tsamba yakabudiswa iyi yakasakisa kuti mabishop edu emuZimbabwe achiona confusion yanga yapo ade kutsanangura nekudzidzisa nekubatsira vanhu nekuvapa gwaro rezvinhu sezvinoonekwa nekirike.
Father Hove, iyo Zimbabwe Catholic Bishops Conference inotii, mungatijekesera here?
Mabishop anoti rugwaro rwakabudiswa harusi kutaura nezvekuroorana kwevanhu vanogara muungochani, kutaura nezvekukomborerwa kwezvinhu nevanhu. Pane vamwe vanhu ivavo vanogona kukomborewa ndevaya vatingati vanogara muungochani, vamwewo zvekare vanorarama muukama usina kutinakei sevari pabarika nevamwe vanhu vakadaro. Saka mabhishopi anoti iyo ngativerengei rugwaro tirinzwisise tizive kuti tinotaura nezvezvikomborero. Nyaya yeungochani inobatwa murugwaro iyi izondi periferi, asi mabhishopiwo achiona confusion yatoitika nechekare anoti iwo for pastoral reasons muno muZimbabwe hatigoni kukomborera vanhu vari muukama hweungochani nekuti zvingazopa dzidziso isiri iyo yekuti kiriki raakukomborera ngochani. Nofunga ndo mamiriro edzidziso yekirike kuti vanhu ngavanzwisise.
Sei mabhishopu atora chimiro ichi, Father Hove? Anotya hurumende here? Ndezvematongero enyika here?
Pakusvika panhano iyi mabhishopi haasi kutya mitemo wenyika uye zvekare haasi kutya hurumende. Vari kungodzidzisa vachitarisa dzidziso yekirike rekatorike yekuti hazvigone kuti vanhu vanorarama upenyu hwengochani vabatanidzwe nekirike zofanana nemuchato. Ndo zviri kurambwa nemabhishopu. Uye zvekare kukomborera kwevanhu vari muupenyu hwengochani kunopa kukana kutsizopa mucherechedzo wekuti kirike rashandura dzidziso yaro, rashandura maitiro aro. Mabhishopu anoti aiwa, ngatisamboedza kana kukomborera, tingadaro tikakanganisa chitendero chakawanda, we may cause a scandal.
Avo vange vari mutauriri wesangano reCatholic Bishops Conference, Baba Travis Moyo, vari parunare nestudio 7. Ndine urombo kuti ndambovashedza kuti Father Hove ndi Father Travis Moyo. Ticharamba tichikuunzirai zviri kuitika maererano nenyaya iyi mumazuva anotevera. Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi inoti Britain iri kuronga zvamangwana maererano nekuzvidzana kwayo neZimbabwe. Britain inoti yava kukwiridzira nyaya yokuzvidzana kwayo neZimbabwe munyaya dzezvemabhizimisi nokusima mari muZimbabwe, uye ichiti iri kutsvaka nyanzvi dzinogona kuibatsira kuti zvirongwa izvi zvibudirire. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vari mukuru wekambani yeUnderhill Corporate Solutions, Dr. Eddie Mahembe, vanoti danho ratorwa neBritain iri harinei nekutambira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, asi rine chokuita neramangwana reBritain sezvo kuzvidzana kwayo neZimbabwe kucharamba kuripo kunyange vaMnangagwa vakabva pachigaro.
Panyaya yeBritain neZimbabwe kudyidzana kwayo kunyanyanya yamabvunzai yokuti Britain vanenge iri kuda kuprioritize kana kuisa pamusorosoro nyaya dzemabhizinisi nenyaya dzeinvestment muZimbabwe. Indirasa kuti inyaya yekuti ichatonatso kutaurika zvakanyaisa kubva even muna 2024. Asi kata kuitarisisa tinoongorora tichiti nyika dzodzo kumavirira dzodzo kuwestidzo kana dzichitarisa nyaya dzekudyidzana nedzimwe nyika vanonyanya kutarisa zvinhu zvitatu zvakawanda zvino zvavanotarisa zvitatu zvakanyanya kukosha. Vanonyanya kutarisa nyaya yedhemokrasi, utongi hwejekerere, vanowanza kutarisa futi mabhizinesi interest netrade yatiri kuona iyi, asi vanowanza kutarisa futi ushamwari vanoti maalliances. Saka apa maonero angu zvangu ndokuda sokuti Britain aisi kunyanya kukoshesa zvayo democracy zvakanyanya asi apa vari kuda kukoshesa business interest. Azvishamisi nokuti nyika zhinji dzokumavirira idzo dzinokoshesa business interest kazhinji kuti what are their interests, vanobenefita chii makambani avo.
Saka Britain chii chairi kuda uye chinangwa chayo chingava chei, Dr. Mahembe?
Kana takatanga Zimbabwe, tinoziva kuti Zimbabwe yakakomborerwa nema minerals more than 60 minerals. Saka yakomborerwa panyaya iyoyo. Saka Britain ingada kutiwo mabhizinesi ayo ave anobatsirika nenyaya idzodzo. Tinozvizivazve kuti agriculture muZimbabwe Britain vanonatso kutozviziva nokuti vane hama dzavo zhinji dzakanga dziri muno pavakanga vakapamba Zimbabwe. Vanotozviziva kuti climate yemuZimbabwe inogona kuti agriculture inatso kuita zvakanaka, zvirimwa zvinobuda zvakawanda, uyezve productivity is very high. Saka havasi kuda kunyanya kudisinigeja for a long time, nokuti ukadisinigeja for a long time dzimwe nguva panozoshanduka zvinhu unenge uri kure. Saka vanoda kuramba vari padhuze. Saka ndinoda kuti apa vakakoshesa zvakanyanyisa business interest.
Dr. Mahembe, tingati Britain iri kuedza kutambira zvakare vamunangagwa here, sezvo tatichiona sokuti havasi kunyatsowirirana? Tingati apa kuda kutsvaka ushamwari navamunangagwa here?
Ichokwadi kuti vamwe vanogona kuti saka Britain zvaya kudzoka kudai zvinoreva here kuti yakutambira utongi hwamunangagwa? Zvendingangotaura panyaya yende kuti ivo veBritain vanotozviziva kuti vamunangagwa izvozvi vanenge vakusevha yatinoti last term kunyanya nebumbiro romutemo. Saka vazhinji kana vachiita mabhizinesi havaiti bhizinesi vakafokasa only ne-two terms kana kuti 10 years. Vanototarisa kumberi 20 years, 50 years. So saka ndoona sokuti vanenge vakutokakuletawo vachitoona kuti chero vamunangagwa varipo zvako kusvika muna 2028 asi Zimbabwe icharamba iripo beyond 2028. Saka zvitori nani kuti vave varipo vachitoona vari padhuze machanges ari kuitika, nokuti kazhinji sezvanambotaura kazhinji you disengage for a long time. Nzvimbo iyoyo inotorwa nomumwe munhu. Vanhu vanowanza kuti kwai nature does not want a vacuum. Saka ndoona kuti Britain vakutoona kuti vakasa vari padhuze China inotora mukana iyoyo, mamwe even South Africa iri kuzama kutora mikana iyoyo kuti vave muZimbabwe, vava vanobenefita muZimbabwe. Saka this for me it's a purely a business transaction. Vanoda kumeka sure kuti vanogara vari padhuze kuti vabenefite vose nyika, nokuti maeconomies ese zvokuwesi zvaka zvinotemba nebusiness. Business drive economics, zvotozikamwa. Saka kuti maeconomies aite zvakanaka it has to be good for business. Saka ndoona kuti Britain yatora a good stance kuti let's go for business interests in Zimbabwe.
Avo vange vari nyanzvi munyaya dzezveupfumi vari mukuru wekambani yeUnderhill Corporate Solutions, Dr. Eddie Mahembe, vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7. Zimbabwe iri pakati peurongwa hwekukwezva nyika dzekunze kuti dzidzidzane nayo kupinda zviri kuitika pari zvino. Bazi reZimbabwe Investment and Development Agency rinoti pari zvino munyika mune zvirongwa zvina zvemakambani kuBritain zvinokosha zvikuru mamiriyoni makumi manomwe nemanomwe nechidimbu chemadhora ekuAmerica kana kuti US $77.4 million. Wandu hwezvizvarwa zvemuZimbabwe zvashanyira nzvimbo dzekutandarira mumatunhu akasiyana enyika hunonzi hwawedzera panguva yezororo reChristmas kana zvichienzaniswa nemamwe makore apfuura, uyezve dzimwe nzvimbo dzekugara dzinonzi dzanga dzakazara. Pakuziya nyaya iyi, Tabo Kanqube weStudio 7 ataura nemutungamiri wesangano reEmployers Association of Tourism and Safari Operators, vaClement Mukwasi.
Mwakaoni zimu tuye gorea 2023 tono tu wanga zinji waka famba waka uya nana Victoria Falls kajinji wa famba wari muuri kaka siyana siyana kinyuma tera kaka siyana anirichikuru yewa na wadiki wa famba pa uti niya majao wachuya kuzoona jisikwane jinezweweza shirimini kamuno mea Zimbabwe chitari fa gorea kapera 2022 ni gorea rino 2023 chikuna ni gorea rino wanda wa uya kuzoshanya waka wanda shikuru darikawa waka uya gorea kapera
Chii chakonzera msiano uyu.
Chini chikonzera chakonzera kuti vanhu vanyanya kufamba goreno ndichikuti goreno vanhu vakagona kushanda vachiwana mari vari muzvitoro nevanoshanda mumamaini nevanoita zvekurima vakawanawo mari gore rino yakaita kuti vakwanise kukozesa kufamba vachiona nzvimbo dzakasiyana siyana muno munyika. Zvino zvakare tichikuona kuti gore rakapera vanhu vanga vakanga vanyatsobuda mukutambudzika kwavakaitwa nekusungurwa kwavakaitwa necovid. Vazhinji vanga vakati vave nemari dzakati chikiti dzinokwanisa kuti vavewo nemari dzekuisa parti kuti vafambe.
Vashanya ava vari kubva kunzvimbo dzipi?
Vanhu vauya kuno kuvitora Falls vakanyanya kurekera kune avo vanobva kuHarare neavo vanobva kuBulawayo nevamwewo vanobva kunana Mutare nekwakasiyana siyana, asi hariti guta reVictoria Falls chete ravana vashanyi vakawanda. Asi tinondiwo zvakare nematunhu akafanana Eastern Islands ekwanana Mutare ukoko nekunana Kariba nekumatopo kuBulawayo kuti nzvimbo dzese dziranga rine varanhanya vanhu vachifara vachidya mari dzavo nehama dzavo.
Sei pawanda vashanyi vemuZimbabwe?
Business tourism kushamba zvakati achiite makore apfuura kunenge kwapinda zvakanaka munzeve dzevazhinji pakuti vakanga vatsvikiwo kana gore ropera kana kuti kaakotaitambekizinizi vongoenda kunyisha kati vobuda kunze kwenyika vakafunga zvekubatana nenyama dzavo vachiuya vari mapoka mapoka vachiuya kuzofara vachigara mumahotera vachitawo zvinoratidza nezvinoyevedza zvinowanikwa mumatunhu akaita sana Victoria Falls.
Izvi zvinoreva here kuti vekunze kwenyika havana kuwanda gore rino?
Vanhu vekunze kwenyika vanonyanyofarira holiday yekupera kwegore yatinoti new year, ndo yatine mabhokisi izvozvi anoratidza kuti vashanyi vanobva kunze kwenyika vakawanda vari kuuya mumaguta edu ekufara. Hakuna vamazimbabweni kazhinji kazhinji vanoita maholiday mairi vachibuda kuti vangati new year kuzoti Christmas. Vazhinji vese vanofarira kufamba pachristmas nemhaka yekuti mukukura kwavo ndo holiday yavainyokozera zvikuru sezvo iri holiday inonziyo ndokwakazvakwa Jesu Kristu. Saka vazhinji vanofamba panguva iyoyo. Asi vekunze kwenyika vanonyanyokuva muti kupemberera kupera kwegore ndo vachazouyawo pakupera kwegore nevakanyoresa kuti vari kuuya mumatunhu edu aya. Tikuona manhamba avo akakura zvikuru avo vanobva kunze kwenyika.
Avo vanga vari vaClement Mukwasi, vanotungamirira sangano reEmployers Association of Tourism and Safari Operators, vachitaura parunhare naTapuka Ncube weStudio 7 vari kuVictoria Falls. Rimwe zvesangano rinomirira vararidzi reZimbabwe Teachers Union kana kuti ZIMTA rinoti hurumende inofanirwa kukoshesa zvedzidzo kupfuura zvairi kuita pari zvino. Vachangosarudzwa kuva munyori mukuru weZimta vaGoodwill Taderera vanoti hurumende inoramba ichivimbisa asi pasina chiri kuitwa pamusoro penyaya iyi, vachiti hurumende yagara ine zvirongwa zvakaita seBasic Education Assistance Module kana kuti BEAM asi ichinetseka kuwana mari yokushandisa muchirongwa ichi.
Hapana uye kuti free education ndinoona sekuti ichi chinongova chinyengedza pwere. Unoona tisati taita maelections kwaiwanikwa kuchitaurika nyaya iyoyo yekuti vana vachadzidza mahara muzvikoro kubva ECDA kusvika pagwaro rechinomwe. Asi kana takatarisa zviri kuitika pari zvino paground, tapfuura maelections pari zvino, zvaakuratidza sekuti yaakuita nhendeshure. Hurumende yakudzokera kumashure. Hurumende yatongogara yanga ichibhadhara mari inonzi yeBIM. Mari yeBIM yanga ichibhadharwa nehurumende yanga isiri kubhadharirwa vana vose. Ndingangopa semuenzaniso wekuti chikoro chenge chine vana vanosvika nearly 3,000 kwakuchibhadharirwa vana vanosvika 6, 7, 800 asi mari ii yanga yave nenguva isingabhadharwa kubva gore rakapera 2022 temu yechitatu mari haina kugona kubhadharwa kusvikira gore rino rasvika patiri kuti nhasi rapera chinova chiratidzo kana munongedzo wanga uchiratidza kuti hapana kwatiri kuenda
chinozvitadzisa chii vataderera uye zano ramungapa hurumende pamusoro penyaya iyi nderipi
hatingangozoerekane rimwe zuva tongomuka tichiti takuchigona kubhadharira vana 3000 isitatadza kubhadharira 6700 vatava takambosarudza tichiti vari pabhimu uye tatadza kuvabhadharira kwematemu anotokwana mana kureva kuti 2022 third term 2023 yose namatemu ayo saka hurumende dai yanga ichikwanisa yaifanira kuchiti iyo ishandise maresources akawandisa anova hatinawo kunyanya kana takanangana nezvicherwa zvomunyika nemamwewo atingati marevenue streams atinawo kuti ichiita kuti zvivimbiso zvainenge yapa zviwanikwe zvichizadzikiswa pari zvino hatingamboti zvazadzikiswa uye hatina chikonzero chakanaka chekufungidzira kuti zvichazadzikiswa ivo kana vanga vachimbotadza kwenguva yose iyi vana vashoma vakasarudzwa kuti vapinde mubhimu
sokuona kwenyu vataderera zvichaitika here kuti vana vachazoendawo kuchikoro vasingabhadhari
kuti zvichaitika here izvi zvakutoda kuti paiswe musoro pamwe chete zvichienda mberi neatingati mastakeholders ose panyatsoonekwa kunzi kana zvichaitika zvichaitika sei nekuti iye zvino zvikoro zvange zviri kutotadza kugadzirisa zvose zvinodiwa zvepachikoro kubhadhara vashandi kuvakiridza midhuri yanga yoparara matenga kutenga madheski kutenga zvinoshandiswa mukudzidzisa kana mukudzidza machoko nezvimwe zvakangodaro nekuda kwekutoti hurumende yanga ichitadza kubhadhara bhimu asi vamwe vana vachibhadhara iyo yavanenge vakanzi vabhadhare vasiri pabhimu ende havazi vose zvakare vana vanobhadhara mari idzodzo saka hurumende pamwe inotoda an all stakeholders approach yekunyatsoonesana kuti zvibudirire tozviita sei tofambisana pamwe chete tichionesana tichiimplimenta zvichida zvishoma nezvishoma zvishoma izvozvo zvatinenge takambovimbisa pekutanga tatenda
ava vanga vari munyori mukuru weZimbabwe Teachers Association vaGoodwill Taderera vari parunhare neStudio 7 tina kukwanisa kubata mutauriri webazi rezvedzidzo kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga
pastudio murisei ndopamunonzwa nachizotuka president zvonzi yapresident avatuka iye ane mhosva dzake dzakaita kumatepeland uko ndiye angari mukuru wacho wasori ne6 brigade wakauraya wanhu kumidrands nekumatepeland uko paizvozvi zvaakutungamidza machifu vanga vasipo nguva yachiyoyo izvo zvakuti ai machifu orit rubatsiro rwada kupa vanhu saka kumbopa machifu makombyuta inao kombyuta inotsvaga vanhu vakaurayiwa neguku raunde ngaaite zvinhu zvine musoro zvinhu zvino zvakarongeka sapresidendi kuti uchitozvipara kuvashaudha manje vanhu
pastudio 7 anamukoma hwande ndinokumbirawo mundisvitsirawo audio yangi kuna vamunangarwa kana kuna vaniki mangwana vakati hurumende yagadzirira kugadzirisa zvakaitika munguva yeguku rahundi ini nemaonero angu ndinoona kuti inhema vamunangarwa takabva mumaelection muna August asi vaiputsa zvivakwa zvairatidza vanhu vakavigwa panguva yeguku rahundi vechizviputsa chero chikavakwa sei vaifuma vatochiputsa saka icho uyoyo mucherechedzo wekuratidza kuti vamunangarwa havasati vada kubvuma kungototaura mashoko anorwadza kuvanhu vekumatebhiriland kuti vangovafungidzisa zvinhu zvavakaita zvinotorwadza
pastudio 7 makadii vateereri navashamarari ndinotenda kuyambutswa pahoridhe yakakuru kudai asi chandinoshora hurumende yedu hurumende yedu inovakira pamuromo zvairi kutaura kuti marodhi yakagadzira sema accident achingoramba achiitika dene yaedzawo kugadzirisa ipapo kana kutonyarira nezvazvo vaindire mberi nokuba kwavanenge vachiita kwete kungonyangadza vanhu nokutaura zvisina nebasa rese vanhu vari kurasikirwa noupenyu nokuda kwemarodhi asina kunaka asi vari kutaura kuti marodhi akanaka kuita here ukoko muzimbabwe chaimo chaimoka hamuna vatungamiriri dino mwari atiwanisawo vatungamiriri vakanaka vanoitawo kuti nyika iendere mberi
kunyepa kuti zimbabwe inotambura zimbabwe haitamburi asi kuti vatungamiriri hwedu ndohwa hwakafa pfungwa shuwa munondotenga makombiyuta ekutengera madzishe kuti zvanzi vatora kuti vafambe vachinzwa kuti ichi chakaitika panguva yekukura hundi asingazivi zvakaitika ndiani panguva yekukura hundi yacho ivo madzishe vacho vasati vatowana makombiyuta acho vari kutoziva zvakaitika nechekare nokuti zvinhu zvakaitwa zvaiitwa masikati zvinhu zvinotozikanwa zvakanga zviripo zvichitoitika kochoda kuongororwa chii nhau iripo zvinotozikanwa nevakanga vakakonzeresa vacho vamwe vacho vatorimo mukati mehurumende ndo vari kutotiitira futi rimeguukura hundi kabisira vanhu ivavo ngavangobatwa ndo chete zviri kudiwa hapasi kudiwa makombiyuta hapasi kudiwa makombiyuta panhau dzekukura hundi pari kungodiwa bedzi kuti vakapara mhosva vabatwe kana vachitongwa votongwa kana vachiripa voripa
wakatombotora munzura wakatora maofisi yakwana tsvangirai akaita zvose akapiwa dzimota nezano akaitiwa zvipi asi hapana chakabuda iye zvino uripi munzura wangofanawo nini mbuya mbiri hapachisina iripo wangowo munhu boi masaka ndozvichaita chavamuzvo chavamuyu muchamuona zvaachaita pamberi apa muchaona kuti zvinogumira kupi saka nivakuru vakati rega zvipore zvakabva mukutsva muregei akadaro uchaona kuti mangwana unenge apapi
hapana kana chinhuwani chavanombogadzirisa vaikutanze gori rino nopfumo zimbabwe24 ivo zvavagara vachingotaura makore ese vanopera gore pese vanongotaura kuti chinja upfumi chinja tione zvimari hapana zvinozikana ngavape vanhu zvinhu zvavo kana zvinga kaina zvimuti zvavonhu vakwanisa kutunganyikatunga nyika vasina utsinye otsinya o vanoitira kuwani ngavape vanhu vatonge
mangwana nakanaka mhuri yezimbabwe pastudio 7 ya tati titaurewo panyaya iyo yegukura hundi iri kunzi madzishe akapuwa zvikwanisiro zvekuti atambe nyaya yacho kutaura chokwadi madzishe ngaarege kumanikidzwa panzvimbo dzaasingakodzeri one madzishe edu agara ari mune zvepolitics ari kusapota bato riri kutonga ndochinhu chokutanga two madzishe achadzvanyirira vanhu nokuda kwesimba ravo izvozvo tozviziva kubva tichigara munyika kuti madzishe chero mukada kuti mutaura zvamunotaura vanongopikisa vozopedzisira vaita solution yavanoda ivo nekuda kwesimba rano plus vanhu vakawanda vanohla kupindura kana kutaura zvavanoda kumadzishe nokuti anoziva kuti anozodii anomakwa madzishe ngaabude munyaya iyoyo iye charumbira uyo ari kunzi atungamire nyaya dzacho ee ngaazive kuti mwana muduku mutete panyaya iyoyo ngaabvepo zvachose ngaainde iye muridzi wenyaya akatuma masoja anokumbira riregerero ari iye kwete kutumira vamwe vanhu kusundira vamwe hapana chavari kugadzirisa kana vachita saizvozvo hatimboferi tichitimbovatenderera kana ngavanyarare panyaya idzodzo
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika sezvo nguva yedu yapera totarisa zvange zviri munhau dzanhasi sangano rezimbabwe catholic bishops conference rinoti kereke yavo ichatevedzera zviri mubhuku dzvene mukubata vanhu vanorarama nehungochani Imwe nyanzvi mune zveupfumi inoti Britain iri kuronga ramangwana rayo mukutanga kudzika nzira nemikana yokudyidzana neZimbabwe mune zvemabhizimisi. Rimwe zvesangano rinomira varayiridzi rinokurudzira hurumende kuti itarisise nyaya yokuti vana vechikoro vasabhadhariswa mari yedzidzo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Hwande, ndichikusiyai muri mumaoko mejaya guru Chris Gande nenhau dzeIsindebele.